Ndoda kutanga nekuverenga Levitico chitsauko 15. Mushure mekuverenga Levitico chitsauko 15 ndichataura mashoko maviri kana rimwe chete. Ndoverenga zvakare ndozotsanangura chitsauko ichi ndichipedzisa chirongwa. Bhaibheri rinoti zvino Jehovha wakataura naMozisi naAroni akati, taurai navana vaIsraeri muti kwavari, kana murume ane zvimwe zvinoyerera zvinobuda pamuviri wake, uchava usina kunaka nokuda kwokuyerera kwake. Ndiko kusanaka kwokuyerera kwake. Kana muviri wake uchibudisa zvinoyerera, kana muviri warega hawo kubudisa zvinoyerera, ndiko kusanaka kwokuyerera kwake. Novo imwe neimwe yaanovata pamusoro payo ichava isina kunaka, nechinhu chimwe nechimwe chaanogara chichava chisina kunaka. Ani naani unobata nhoo dzake ngaasuke nguo dzake, azvishambidze nemvura, ave usina kunaka kusvikira madeko. Munhu unogara pachinhu chakagarwa naiye une zvinoyerera ngaasuke nguo dzake, azvishambidze nemvura, ave usina kunaka kusvikira madeko. Munhu unobata muviri waiye une zvinoyerera ngaasuke nguo dzake, azvishambidze nemvura, ave usina kunaka kusvikira madeko. Kana munhu une zvinoyerera akapfira mumwe wakanaka mate, iye ngaasuke nguo dzake, azvishambidze nemvura, ave usina kunaka kusvikira madeko. Chigaro chipi nechipi chinogarwa nemunhu une zvinoyerera chichava chisina kunaka. Ani naani unobata chinhu chakanga chiri pasi pake uchava usina kunaka kusvikira madeko. Kunyange wakatakura zvinhu izvo, ngaasuke nguo dzake, azvishambidze nemvura, ave usina kunaka kusvikira madeko. Ani naani unobatwa nomunhu une zvinoyerera kana asina kumboshamba maoko ake nemvura, ngaasuke nguo dzake, azvishambidze nemvura, ave usina kunaka kusvikira madeko. Hari yevhu inobatwa nomunhu une zvinoyerera ngaiputswe. Kana uri mudziyo wamatanda mumwe nomumwe unofanira kusukurudzwa nemvura. Kana munhu une zvinoyerera akanatswa pakuyerera kwake, unofanira kuzvitarira mazuva manomwe okuzvinatsa kwake. Zvinoasuke nguo dzake ndokushambidza muviri wake nemvura inoyerera anake. Nomusi worusere unofanira kutora njiva mbiri kana twana tuviri twenjiva, avuye pamberi paJehovha pamukova wetende rokusongana, ape muprista idzedzo. Zvino muprista unofanira kudzibayira imwe chive chipiriso chezvivi, imwe chipiriso chinopiswa. Muprista amuyananisire pamberi paJehovha pamusoro pokuyerera kwake. Kana mbeu yomurume upi noupi ikabuda kwaari, unofanira kushambidza muviri wake wose nemvura agova usina kunaka kusvikira madeko. Nguo ipi neipi nedehwe ripi neripi zvadonerwa nembeu zvinofanira kusukwa nemvura zvive zvisina kunaka kusvikira madeko. Mukadziwo wakavata nomurume nembeu vose vari vaviri vanofanira kuzvishambidza nemvura vave vasina kunaka kusvikira madeko. Kana mukadzi ane zvinoyerera zvinoyerera pamuviri wake riri ropa, uchava pakusanaka kwake mazuva manomwe. Ane naani unomubata uchava usina kunaka kusvikira madeko. Chinhu chipi nechipi chaanovata pamusoro pacho pakusanaka kwake chichava chisina kunaka, uye chinhu chipi nechipi chaanogara chichava chisina kunaka. Ani naani unobata nhoo dzake unofanira kusuka nguo dzake, azvishambidze nemvura, ave usina kunaka kusvikira madeko. Ani naani unobata chinhu chipi nechipi chaanogara unofanira kusuka nguo dzake, azvishambidze nemvura, ave usina kunaka kusvikira madeko. Kana akabata chinhu chiri panhoo, kana chinhu chipi nechipi chaanogara, uchava usina kunaka kusvikira madeko. Uye murume upi noupi kana akavata naye achiri pakusanaka kwake, uchava usina kunaka mazuva manomwe. Nhoo dzose dzaanovata pamusoro padzo dzichava dzisina kunaka. Kana mukadzi anokuyerera kweropa rake mazuva mazhinji panguva isati iri yokuva kwake kumwedzi, uye kana ane zvinoyerera kudarika nguva yokuva kwake kumwedzi, mazuva ose okuyerera kwokusanaka kwake unofanira kuita sezvaanoita pamazuva okuva kwake kumwedzi. Wava usina kunaka, nhovo ipi neipi yaanovata pamusoro payo mazuva ose okuyerera kwake ichava kwaari senhovo yokuva kwake kumwedzi. chinhu chipi nechipi chaanogara chichava chisina kunaka sepanguva yokusanaka kokuva kwake kumwedzi. Ani naani unobata zvinhu izvo uchava usina kunaka, ngaasuke nguo dzake azvishambidze nemvura ave usina kunaka kusvikira madeko. Asi kana anatswa pakuerera kwake unofanira kuzvitarira mazuva manomwe, kana iwo apera uchava wakanaka. Nomusoro sere unofanira kutora njiva mbiri kana twana tuviri twenjiva auye nadzo kumuprista kumukova wetende rokusongana. Zvino muprista unofanira kuuraya imwe chive chipiriso chezvivi, imwe chive chipiriso chinopiswa. Muprista amuyananisire pamberi paJehovha pamusoro pokuyerera kwokusanaka kwake. Saizvozvo munofanira kuparadzanisa vana vaIsraeri pakusanaka kwavo kuti varege kufa pakusanaka kwavo kana vachisvibisa tabhenakeri yangu iri pakati pavo. Ndiwo murayiro womunhu une zvinoyerera nounobudisa mbeu yake akazova usina kunaka nazvo, nounorwara nokuva kwake kumwedzi, nounozvinoyerera kana ari murume kana ari mukadzi, nounovata naiye usina kunaka. Muteereri, usakanganwe zvinangwa zvangu zvitatu zvandinazvo mubhuku raRevhitiko. Chinangwa changu chekutanga ndechekukuratidza pachena kuti bhuku raRevhitiko rinoverengeka, nokuti ndinoziva vazhinji vasingariverengi vanoti kana vachidzidza Bhaibheri vakasvika muna Revhitiko vanonzvenga, vanotiza, havadi kuverenga bhuku iri, vanoti hariverengeka, asi ini ndiri kuti rinoverengeka. Chechipiri ndiri kuti bhuku iri unogona kuridzidza, rinodzidzika, unogona kuwana zvakawanda zvine udzamu zvinobva mubhuku irori. Chechitatu ndiri kuti bhuku iri rinogona kudzidzisika, unogona kudzidzisa mumwe munhu, unogona kudzidzisa vamwe vanhu, unogona kuparidza kubva mubhuku raRevhitiko. Ndo zvimwe zvezvinangwa zvandiinazvo patiri kudzidza bhuku raRevhitiko. Muzvidzidzo zvedu zvezvitsauko zviviri zvakapfuura takadzidza pamusoro pemaperembudzi. Tichibva munyaya yechirwere ichi chemaperembudzi, tava zvino kupinda minyaya yemirayiro yevarume nevakadzi vasina kunaka. Muteereri, usakanganwe kuti tiri mubhuku raRevhitiko chitsauko 15. Saka ndoda kuverenga zvakare bhuku raRevhitiko chitsauko 15. Shoko roupenyu rinoti, zvino Jehovha wakataura naMozisi naAroni akati, taurai navana vaIsraeri muti kwavari, kana murume ane zvimwe zvinoerera zvinobuda pamuviri wake uchava usina kunaka nokuda kwokuerera kwake. Ndiko kusanaka kwokuerera kwake, kana muviri wake uchibudisa zvinoerera, kana muviri warega hawo kubudisa zvinoerera, ndiko kusanaka kwokuerera kwake. Nhovo imwe neimwe yaanovata pamusoro payo ichava isina kunaka, nechinhu chimwe nechimwe chaanogara chichava chisina kunaka. Ani naani unobata nhovo dzake ngaasuke nguo dzake azvishambidze nemvura ave usina kunaka kusvikira madeko. Munhu unogara pachinhu chakagarwa naiye une zvinoyerera ngaasuke nguo dzake azvishambidze nemvura ave usina kunaka kusvikira madeko. Munhu unobata muviri waiye une zvinoyerera ngaasuke nguo dzake azvishambidze nemvura ave usina kunaka kusvikira madeko. Kana munhu une zvinoyerera akapfira mumwe wakanaka mate, iye ngaasuke nguo dzake azvishambidze nemvura ave usina kunaka kusvikira madeko. Chigaro chipi nechipi chinogarwa nomunhu une zvinoyerera chichava chisina kunaka. Ani naani unobata chinhu chakanga chiri pasi pake uchava usina kunaka kusvikira madeko. Kunyange wakatakura zvinhu izvo, ngaasuke nguo dzake azvishambidze nemvura ave usina kunaka kusvikira madeko. Ani naani unobatwa nomunhu une zvinoyerera kana asina kumboshamba maoko ake nemvura, ngaasuke nguo dzake azvishambidze nemvura ave usina kunaka kusvikira madeko. Hari yevhu inobatwa nomunhu une zvinoyerera ngaiputswe. Kana auri mudziyo wamatanda, mumwe nomumwe unofanira kusukurudzwa nemvura. Kana munhu une zvinoyerera akanatswa pakuyerera kwake, unofanira kuzvitarira mazuva manomwe okuzvinatsa kwake, zvinoasuke nguo dzake, ndokushambidza muviri wake nemvura inoerera anake. Nomusi worusere unofanira kutora njiva mbiri kana twana tuviri twenjiva auye pamberi paJehovha pamukova wetende rokusongana. Ape muprista idzedzo, zvino muprista unofanira kudzibayira imwe chive chipiriso chezvivi, imwe chipiriso chinopiswa. Muprista amuyananisire pamberi paJehovha pamusoro pokuyerera kwake. Kana mbeu yomurume upi noupi ikabuda kwaari, unofanira kushambidza muviri wake wose nemvura agova usina kunaka kusvikira madeko. Nguo ipi neipi nedehwe ripi neripi zvadonerwa nembeu zvinofanira kusukwa nemvura zvive zvisina kunaka kusvikira madeko. Mukadziwo wakavata nomurume nembeu vose vari vaviri vanofanira kuzvishambidza nemvura vave vasina kunaka kusvikira madeko. Kana mukadzi ane zvinoerera, zvinoerera pamuviri wake riri ropa, uchava pakusanaka kwake mazuva manomwe. Ane nani unomubata uchava usina kunaka kusvikira madeko. Chinhu chipi nechipi chaanovata pamusoro pacho pakusanaka kwake chichava chisina kunaka, uye chinhu chipi nechipi chaanogara chichava chisina kunaka. Ani nani unobata nhoo dzake unofanira kusuka nguo dzake azvishambidze nemvura ave usina kunaka kusvikira madeko. Ani nani unobata chinhu chipi nechipi chaanogara unofanira kusuka nguo dzake azvishambidze nemvura ave usina kunaka kusvikira madeko. Kana akabata chinhu chiri panhoo kana chinhu chipi nechipi chaanogara uchava usina kunaka kusvikira madeko. Uye murume upi noupi kana akavata naye achiri pakusanaka kwake uchava usina kunaka mazuva manomwe. Nhoo dzose dzaanovata pamusoro padzo dzichava dzisina kunaka. Kana mukadzi anokuyerera kweropa rake mazuva mazhinji panguva isati iri yokuva kwake kumwedzi, uye kana ane zvinoyerera kudarika nguva yokuva kwake kumwedzi, mazuva ose okuyerera kwokusanaka kwake unofanira kuita sezvaanoita pamazuva okuva kwake kumwedzi, wava usina kunaka. Nhovo ipi neipi yaanovata pamusoro payo mazuva ose okuyerera kwake ichava kwaari senhovo yokuva kwake kumwedzi. Chinhu chipi nechipi chaanogara chichava chisina kunaka sapanguva yokusanaka kukuva kwake kumwedzi. Ani nani unobata zvinhu izvo uchava usina kunaka. Ngaasuke nguo dzake azvishambidze nemvura ave usina kunaka kusvikira madeko. Asi kana anatswa pakuyerera kwake anofanira kuzvitarira mazuva manomwe, kana iwo apera uchava wakanaka. Nomusoro sere unofanira kutora njiva mbiri kana twana tuviri twenjiva auye nadzo kumuprista kumukova wetende rokusongana. Zvino muprista unofanira kuuraya imwe chive chipiriso chezvivi, imwe chive chipiriso chinopiswa. Muprista amuyananisire pamberi paJehovha pamusoro pokuyerera kwokusanaka kwake. Saizvozvo munofanira kuparadzanisa vana vaIsraeri pakusanaka kwavo kuti varege kufa pakusanaka kwavo kana vachisvibisa tabhenakeri yangu iri pakati pavo. Ndiwo murayiro womunhu une zvinoyerera nounobudisa mbeu yake akazova usina kunaka nazvo, nounorwara nokuva kwake kumwedzi, noune zvinoyerera kana ari murume kana ari mukadzi, nounovata naiye usina kunaka. Muteereri, tiri kutarisa isu mirayiro yevakadzi nevarume vasina kunaka, mirayiro yevakadzi nevarume vasina kunaka. Nemhaka yei tichitarisa zvinhu izvi? Tiri kutarisa zvinhu izvi nokuti Mwari vane hanya nezvinhu zvose zvinoitika muupenyu hwevanhu vavo. Mirayiro yavo inobata kunyange nemukati mezvinhu zvatingatiwe neni zvidikidiki, zvatingatiwe neni hazvina basa. Kunyange takarara, Mwari vanenge vakatitarira. Hazvinei kuti unoita mbovha dzakawanda dzinogona kuzadza kandiro kebota remwana mucheche kana kuita ngonono dzine ruzha kupinda chikopokopo. Mwari nekuti vane hanya newe vanenge vakakutarira chete. Kunyange pazvino zvaunofunga Mwari vane basa nazvo. Pane vanhu vazhinji vandinonzwa vachitini handisi mutadzi kana kuti handiiti chivi, asi mumafungiro avo vachifunga mifungo yakaora. Kunyange vasingabudisi nemiromo yavo zvavanotaura, asi zvavanoita kana kuronga mumafungiro avo zvinonhuhwa uye zvakaora. Mudikani, uri umwe wevaya varume vanokatanura mbatya dzemadzimai vachitoona varara navo mupfungwa dzavo here, kana kuti uri umwe wemadzimai aya anopomba nemaziso nemundangariro dzavo here, kana kuti uri umwe wevaya vanovenga munhu muhana dzavo here? Kana uri munhu akadai, usafunge kuti wakarurama. Mwari vanoda kuti usave nepfungwa dzakadaro. Vanoda kuti mafungiro ako aratidze kuti unovatya. Mwari vanoziva zvaunofunga uye vanoda kuti kufunga kwako kuratidze kururama. Mwari vane hanya nezvinhu zvese zvatinoita kunyange zvatinofunga. Kufunga kwako kunoratidza kuti Ishe Jesu Kristu ndiye weupenyu hwako here, kana kuti kunoratidza kuti une mamwewo madzishe. Kufunga kwako kunosundwa, kunobva, kunoumbwa neshoko raMwari here, kana kuti kufunga kwako kunosundwa, kunoumbwa, kunobva mumafungiro echizvino zvino ariko mazuva ano? Hama yangu, shoko randinaro kwauri nderekuti shandura mafungiro ako kubva pane zvaari uchienda pakuti mafungiro iwayo aratidze umwari. Mwari vane hanya nezvatinotaura apo patinenge tichiita hurukuro nevamwe, kunyange apo patinenge tichiita basa tiri pamwe chete nevamwe. Chinhu chausingafaniri kukanganwa nguva nenguva ndechekuti Mwari vanotida. Hazvina basa kuti uri munhu akaita sei, hazvina basa kuti vamwe vanhu vanofunga sei pamusoro pako. Chandinoda kuti uzive ndechekuti Mwari vanokuda. Musi wandakaziva chinhu ichi ndakanzwa kusununguka. Musi wandakaziva chinhu ichi ndakapinda mune mamwe mararamiro matsva. Musi wandakaziva chinhu ichi ndakaona upenyu hwangu huchitanga kupenya, upenyu hwangu huchitanga kutumbuka nokuputika seruva riya ranga rakamboita zviya zvokuumbana. Zvino nguva yakwana yekuti richikuratidzai ruvara rwuri mukati. Pandakaziva chinhu ichi chekuti Mwari vanondida. Mupostori Pauro achipemberera rimwe zuva nyaya iyoyi yandiri kutaura mutsamba yake kuvaRoma, anobvunza iye mubvunzo wekuti chiiko chingatiparadzanisa nerudo rwaMwari rwuri muna Kristu? Hanzi kungava kutambudzika here? Kungava kushayiwa here? Namo matambudziko, rufu, chii kana chii zvacho, hapana chingatiparadzanisa nerudo rwaMwari rwuri muna Kristu Jesu. Muteereri, chiiko chingakuparadzanisa nerudo rwaMwari rwuri muna Kristu Jesu? Mafungiro evamwe vanhu haagoni kukuparadzanisa nerudo rwaMwari rwuri muna Kristu Jesu. Mudikani, ndoda kuti uzive kuti Mwari vane hanya newe. Mwari vanokuda kudarika chero ani naani zvake, nekuti dzimwe nguva tinonyengerwa tichiudzwa kunzi vanhu vanotida. Tinonyengerwa tichiudzwa kunzi mukomana uyo anokuda, murume uyo anokuda. Chokwadi chaicho ndechekuti murume uyu ane zvaanoda zviri pauri, ane zvaanoda kuti umuitire. Ndosaka achiuya achiti kwauri ndinokuda. Ndinodaro nekuti ukatadza kuita zvinhu izvozvo unozonzwa murume yeye, mukomana yeye, akuti handichakuda. Ukatadza kuzadzikisa chibvumirano chamakaita pakudanana kwenyu, ukatadza kubika, ukatadza kugeza mbatya dzake, ukatadza kumuitira
zvaanotarisira kuti umuitire pamoto apo. Ukatadza kumubatira vana vake zvakanaka, ukatadza kubata hama dzake zvakanaka, unozunzwa murume uya kuti ina handichakudi. Haachadiseiko kana anga aine rudo rwemazviro kwazvo. Haachadiseiko kana anga aine rudo rwechokwadi. Ndiri kuti ini, tichifananidza nerudo rwaMwari, hapana munhu panyika pano anokuda. Mukadzi wako chaye chaye haakudi. Ndosaka uchizonzwa rimwe zuva kana watadza kumupa zvaanoda, unonzwa akubvunza kuti uri murume pachii. Nechikonzero chekuti zvaaida kwauri paakauya kuti ati kwauri ndinokuda, watadza kuzvizadzikisa. Pamwe aida kuchengetwa, pamwe aida kupiwa vana, pamwe aida kupiwa rudo. Ndorwakaita kuti iye auye kwauri achiti ndinokuda. Asi nekuda kwekuti watadza kumupa zvinhu izvozvo, pamwe unozonzwa kuti ndakuenda kumba kwedu, inini handichakuda. Haachakuda nei? Haachakuda nekuda kwekuti waputsa chirangano, waputsa chibvumirano, waputsa wirirano, watadza kuita zvaaitarisira. Saka iye zvino akuti haachakuda. Ndinodaro nekuti ndiri kuti ini, hakuna mumwe munhu anogona kukuda nerudo rwakazara kupfuura rudo rwaunodiwa narwo naMwari. Mwari vane hanya newe. Vane hanya nechinhu chipi nechipi chinoitika muupenyu hwako. Vane hanya nekapi nekapi kane chekuita newe. Ndivo Mwari vanoronga paunofamba kuti wakachengetedzeka here. Ndivo Mwari vanogadzirisa gwara reupenyu hwako kuti rizadzikise kuda kwavo. Ndivo vanoziva zviri kumberi kweupenyu hwako. Ndivo vanoona zviuya zviri mberi, vachikurongera nzira dzako. Vamwe pavanenge vachikurongera utsinye, vamwe pavanenge vachikufungira mazano akaipa, Mwari vanenge vachikurongera zvakanaka, nekuti vane hanya newe. Mwari vane hanya neupenyu hwako. Ko iwe, mubvunzo ndewekuti une hanya nawe here?